manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 18 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pakaitika chinhu chinopfumura musha chinosanganisira mai venyika zvinogona kuita kuti vanhu vasare vasina kaya remuromo voshaya kana kuti votangira papi.
Gweta riri kumirira musikana akarohwa naamai Grace Mugabe kuSouth Africa rinoti amai Mugabe vakabvumidzwa kubuda munyika iyi, zvichanetsa kuti nyaya iyi itongwe zvakanaka.
Tinoti Zeki tikwanise kumita our demands kuti kuabolish kwenyaya yeproof of residence.
Vechidiki vebato reMDCT vanoratidzira muBulawayo nhasi. Hurumende nhasi yatara zuva rakaberekwa mutungamiri wenyika ava Robert Mugabe ra21 kukadzi sezororo richacherechedzwa nenyika yose gore roga roga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepfenyuro yeSouth African Broadcasting Corporation kana kuti SABC inoti pane mashoko ekuti hurumende yeSouth Africa icharegera amai Grace Mugabe vachibuda munyika iyi kudzokera kuZimbabwe kana kuti kuvapa diplomatic immunity kuti vasasungwe kana kuendeswa kumatare edzimhosva nemhosva yavari kupomerwa yekurova mumwe musikana Gabriela Angels uyo vakawana aine vanakomana vavo mune imwe hotera iri muSandton muSouth Africa. Asi mashoko aya ari kurambwawo nevamwe muhurumende iyi vachiti amai Mugabe vanofanira kuendeswa kumatare. Gweta ramuzvare Gabriela vaGary Nell vaudza Studio 7 kuti havasati vanzwa kubva kuhurumende yeSouth Africa. Vatiwo amai Mugabe vakapiwa mukana wekubuda munyika vari kuzoenda kudariri pamusoro zvichamisa urongwa hwavo hwekubuda munyika iyi. Pavabvunzwa kuti pane magweta here ari kumirira amai Mugabe, Vanel vati vakangonzwa kubva kune magweta emuzinda weZimbabwe kuSouth Africa kwakare vachivakumbira kuti kana vakaenda kumatare vavapewo mapepa acho. Vati vavaudza kuti vachaitawo sekudaro. Vanel vatendawo kuti amai Mugabe vakatenderwa kubuda munyika iyi, zvichanetsa kuti nyaya iyi itongwe zvakanaka. Parizvino mapurisa emuSouth Africa anoti akarinda kumabhodha ose enyika kuti aone kuti amai Mugabe havabudi munyika iyi, hurumende yenyika iyi isati yazivisa kuti vari kuregererwa here kana kuti kwete. Hurumende yeZimbabwe yakaisa chikumbiro chekuti varegererwe kuburikidza nemuzinda wayo muSouth Africa. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevamwe vatungamiri venyika dzemuSadic vari kuPretoria kumusangano wepagore weSadic Summit, asi nyaya iri pamiromo yevanhu inyaya yaamai Mugabe. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa muSouth Africa Brigadier Vishnu Naidu, asi vakaudza Studio 7 kuti vachiri vakamirirawo kunzwa kubva kuhurumende kuti voregera here kana kuunza amai Mugabe kumatare. Gurukota rezvemapurisa muSouth Africa vafikile Mbalula vanziwo vanga vari mumisangano yeSadic. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vadhewa Mavhinga akavabvunza maonero avo panyaya yaamai Mugabe iyi.
Inyaya inonyadzisa isingatarisirwe kunge ichitaurwa kuti zvinhu zvingapomerwa mudzimai wemutungamiri wenyika kuti anga akapinda mudzivo kana mumhirizhonga, zvisinei nekuti zvanga zvasudwa nei zvatopinza dambudziko kwete chete kumhuri yemutungamiri wenyika vamugabe asiwo nyika yezimbabwe yatopinda mazviri nekuti zvinonzi izvo ivo maemugabe vari kuda kutora divi rekuti havakwanisi kubatwa nemhosva nekuti mudzimai wemutungamiri wenyika asi vari kusouth africawo vari kuzviramba.
Asi tichitarisawo nyaya yekudyidzana kwehurumende yezimbabwe neyesouth africa zvinosiya nyika mbiri idzi dziri papi chaizvo.
Zvine kunyadzisa kukuru ndochekutanga asi mukupera kwezuva ndinoona sokuti utungamiri hwenyika mbiri izvi huchazopedzisira hwava nerimwero rekuisa maemugabe pakunyadziswa ndozvandiva zvichapedzisira zvaitika nekuti pane kudyidzana kukuru kuripo unotopindiridza munyaya dzakaita seidzodzi dzemhirizhonga zvakarewo tinoona kuti pakamboitika nyaya yakadai yekuti paifanira kusungwa mutungamiri wenyika kusudan raomar albashir mugore ra2015 nyika yesouth africa haina kuda kudaro vakasarudza kuchengetedza ukama hwekudyidzana kwenyika dziviri dzinotisudan nesouth africa iko zvino tinoonawo kuti south africa inogona kutungamidza kudyidzana kwayo nenyika yezimbabwe.
Tiri kuonawo kuti mapepanhau nedzinhepfenyuro dzehurumende akangoti zii haasi kutaura nezvenyaya iyi. Izvi zvinorevei?
Zvinogona kureva kuti vakatsamadzwa uye zvevapererwa munoziva kana pakaitika chinhu chinofumura musha chinosanganisira mai venyika zvinogona kuita kuti vanhu vasare vasina kana remuromo voshaya kana kuti votangira papi pakutaura kana kunyora nyaya dzacho. Asi tepiriyo tinogona kuona kuti vanogona kuda kunge vachida kuvanza zviri kuitika vachida kuti nyika isazive chokwadi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Vechidiki veboka reMDCT Youth Assembly vakabatana nemamwe masangano varatidzira muguta reUlawayo nhasi vachiti boka reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinofanirwa kusave nedivi rarakarerekera vachichema-chemawo pamusoro pemimwe mitemo ine chekuita nekunyoresa kuti vanhu vagokwanisa kuvhota. Mutoro wedu enhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki ava vafamba vachiimba vakatakura mapepa angaya nezvinyorwa zvakasiyana-siyana zvekushora veZEC pamwe nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vafamba kubva paBradfield Shopping Center kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweguta kunosvika pamahofisi eZEC kumahombekombe kweguta kwakadziva kumadokero. Mapurisa anodzivirira mhirizhonga ange achitevera ari mudzimotikari asi hapana mhirizhonga yaitika. Mushure mekunge vasvitsa gwaro ravo renyunyuto kune veZEC vaHappy Mochidziva vanove mukuru weboka revechidiki mubato reMDCT vaudza Studio 7 kuti kuratidzira uku kuenderera mberi nekumwe kuratidzira kwavari kuita kusafara kwavo pamusoro vemashandiro eboka reZEC.
Tinoti ZEC ikwanise kumita our demands kuti kuabolish kwenyaya yeproof of residence. Tinoti ZEC itarisise nyaya yemapolice station anowanikwa ari muMazanpf sub offices eHomestead. Tinoda kuti iyo ZEC pachayo isave nevanhu vari mukati mayo vari kuteerera kuna army command.
Vachidziva vati vari kupa ZEC kusvika pakupera kwemwedzi uno kuti igadzirise zvichemo zvavo vakati vose vechidiki pane zvavachaita zvavasina kuda kutsanangura kana veZEC vakasagadzirisa zvichemo zvavo.
Regedzai ndikuudze vabereki nyika yeZimbabwe kana ZEC ikasateerera zvatiri kutaura izvi mweya unondiudza kuti pane zvichaitika. Haningadi kutaura kuti zvii zvichaitika paringavazivi kuti kune zvichadi zvichaitika.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kune veZEC panyaya iyi. VaThomas Stole avo vanove murwiri wekodzero dzevanhu variwo mutungamiri weGechenge Community Radio Initiative vati pane kuratidzira vanoona zviri nani kuti vemapato ezvematongerwo enyika anopikisa pamwe nevemasangano anorwira kodzero dzevanhu vaite chirwirangwe pakurwira kuti mitemo ine chekuita nesarudzo ivandudzwe kuitira kuti boka reZEC rigokwanisa kushanda risina divi rarakarerekera. Asi vamwe vechidiki vange varipo pakuratidzira uku vati vanofunga kuti kuratidzira kunobatsira kuti zvinofanirwa kugadziriswa kuZEC zvigadziriswe. Mumwe wevane pfungwa dzakadaro ndivaShepherd Stole vanove murongi wemabasa muboka reStudents Council yebato reMDCT.
kuradzira kune zvakunopa kutaura kwakanaka zvachose kuti unokwanisa kubudisa zvinhu zviri mumwoyo mako ubudise utaure kuti chii chachachai zvandinoda zvakasiyana nemunhu akanyarara zvachose
pave nenguva yakareba vemapato anopikisa vachichema-chema pamusoro peboka rezek asi Justice Rita Makarau vanoisa chigaro weboka iri vanoti boka ravo rinoshanda richitevedzera mitemo yose yenyika iripo ine chekuita nesarudzo sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava
zvichakadaro hurumende nhasi yatara zuva rakaberekwa mutungamiri wenyika Robert Mugabe ra21 kukadzi sezororo richacherechedzwa nenyika yose gore roga roga izvi zvaziviswa negurukota rezvemukati menyika veIgnatius Chombo pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi vachombo vati zuva iri richange richizivikanwa seRobert Mugabe National Youth Day vechidiki vebato rezanupf vakatanga kuisa chikumbiro chekuti zuva rakaberekwa vamugabe riitwe zororo renyika muna 2015 vachiti iyi inenge iri nzira yekucherechedza nayo mabasa akabatwa navamugabe mukuvaka nyika asi bato remdct raipikisa danho iri richiti kuitwa kwakadai kusungirira nyika pane munhu mumwe chete iyo ine vanhu vakaishandira vakawanda bato iri rakatiwo pane zororo remagamba nechakare saka haraiona uchenjeri pakuve nerimwe zororo rinocherechedza munhu mumwe chete sekunge akasiyana nemamwe magamba enyika mutungamiri weMDCT vamogentsvangirai nhasi vabatana nevechechi yemethodist mukupemberera kuwana kuzvimirira kubva kuchechi huru iri kuBritain gungano iri riri kuitirwa kuNational Sports Stadium muHarare vanhu zviuru makumi matanhatu vari pamusangano uyu uyo wakatanga nezuro uye uchitarisirwa kupera nemusi wesvondo vatsvangirai nemhuri yavo vanopindawo chechi iyi mukuziya nezvegungano iri Blessing Zulu Studio 7 abata Reverend Paul Chakwanda ve Methodist Church kuchikomba.
Tiri kupemberera 40 years de autonomy. Church yedu yasununguka kubva kune vakakanga tiri pasi pavo ye Britain since 1977 kusvika iko zvino saka tiri kupemberera tiri mu National Sports Stadium. Matiri kutarisira kuti vanhu vari kuuya zvikuru kuzopemberera tiri pamwe chete.
Saka zvii zvamunenge muchiita pamember rates?
Zvikuru tiri kutarisira kuti tine vakawanda vari kubva kunyika dzakasiyana-siyana Zambia, Britain, South Africa vari kuuya kutizoungana pamwe chete tichipemberera zvikuru kuri kuparidzwa shoko ramwari kuti vanhu vazive kuti rwendo rwechechi yedu takabva kupi tiri kusvika papi saka ishoko riri kungoparidzwa zvikuru nokupemberera.
Asi tiri kuonawo kuti vamwe zvikuru sei vechidiki ava nyaya dzekuenda kuchechi dzinenge dzaakutidetsei zviri kufamba seMethodist
chechi yedu iri kuratidza kuti ine midzi ichechi ine nhoroondo yatinotarisira kuti even vechidiki variko munoziva kuti nyange vechidiki akapinda muchechi yedu yemethodist in Zimbabwe inonetsa kuibuda because ine hwaro ichechi ine nhoroondo kwayakapa kunova ndokwatiri kupemberera pari zvino
saka vanhu vangani vari kumember rates
tiri kutarisira vanhu vanosvika kuma60,000 kuti vazadze ground ready
member rates dzinopera rini
dziri kupera musi wa20 August 2017 musi wesunday ndopa tiri kuzopedzisa ipapo iri takabatana because iZimbabwe yose yakaungana
Reverend Paul Chakwanda veMethodist Church kuchikomba vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 Bato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP nhasi razivisa kuti rakazvipira kuramba riri mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance uye rati rave kutaurirana nemamwe mapato ari mumubatanidzwa uyu kuti mubatanidzwa uyu uchashanda sei Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera
Vachitaura mushure memusangano wemanagement committee yebato iri muHarare, mutungamiri webato iri vatendai biti vati kubatana chete ndiko kuchaita kuti mapato anopikisa akunde musarudzo, uye vakurudzira mapato ose anopikisa asati ave mubatanidzo wawo kuti apinde muMDC Alliance. Vabiti vati bato ravo richaramba riri mubatanidzo uyu.
Saka isu sePDP tati tiri kuzobatanidza vanhu vese zvichisanganisa vari muMDC Alliance, zvichisanganisa vari muCode, zvichisanganisa vari muZinera. Ende panyaya yedu MDC Alliance, hungu tiri memba MDC Alliance, but tiri kunegotiata. Ende panegotiation ipapo tine manegotiati edu anoti vaGordon Moyo Secretary General vedu, vaBenson Tini Treasurer General vedu, vaJacob Mafume Spokesperson vedu, navaSettlement Chikwinya Secretary for Elections. So tatiri varume ivavava, I'm sorry pane varume chete hapana madzimai, ngava conclude manegotiations navatimba nevamwe vakuru veMDC kuti tirove basa.
Vabiti vati bato rePDP richatsigira munhu uyo anenge adomwa nemapato ari muMDC Alliance kuti atungamire mubatanidzwa uyu. Vatiwo vaziya nyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission haikwanisi kuita sarudzo dzakachena, uye vanoda kuti masangano akaita seUnited Nations, African Union neSouthern African Development Community aumbe komiti ichazoitisa sarudzo dzegore rinouya muno. PDP yaziyawo nyaya dzimamiriro akaita upfumi hwenyika, nyaya yekushandiswa kwechikafu, nyaya dzematongerwo enyika, uye yashora nyaya yemhirizhonga iri kuitwa neZANUPF. Kunyange hazvo vasina kuduma mudzimai wenyika amai Grace Mugabe nezita, vabiti vati hazvina kunaka kuti vanhu vemuZimbabwe vaendese mhirizhonga kunze kwenyika.
Zvamai Mugabe atiziye, chatangotaura chete ndechekuti violence haifani kuexportwa.
Mutungamiri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma, avo vakamboshanda navabiti mubato reMDCT, vaudza Studio 7 kuti mubatanidzwa weMDC Alliance hauna zvaunobatsira sezvo wakanangana nekupa zvigaro kuvatungamiri vemapato anopikisa. VaMangoma vaudza Studio 7 kuti mubatanidzwa uyu uchaunza mumwe mutungamiri ane umbimbi ndoga semutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa reFreedom Congress vaJoseph Busha vaudzawo Studio 7 kuti vanofunga kuti vazhinji vanoda kushanda navatsvangirai havana kuvimbika sezvo vakambobuda mubato reMDCT.
Vakambobva vega vakambonzi pengai mudzoke, ndobva adzoka chachinja chii pamwe vachiri mapenzi.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti mapato anopikisa akapinda musarudzo asina kubatana anokundwa nebato riri kutonga reZANUPF. Pari zvino pane mapato manomwe ari muMDC Alliance, uye mapato akawanda anopikisa anotarisirwa kupinda mubatanidzwa uyu. Vabiti vaimbove munyori mukuru webato reMDCT, uye vakazobuda mubato iri vachipokana neutongo hwemukuru webato iri vaMorgan Tsvangirai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuCatalan asunga mumwe murume wechina ane chekuita nekurwiswa nemagandanga munzvimbo mbiri mudunhu reBarcelona nemusi wechina, kwakasiya vanhu vangangosvika 10 nevana vafa, vamwe makumi akati kuti vakuwadzwa. Mapurisa azivisa nhasi nezvekusungwa uku kuburikidza neTwitter, asi haana kupa mamwe mashoko. Sangano reMDCT Veteran Activists Association mangwana riri kuisa dombo paguva remumwe wevechidiki vebato iri akashaya, muzvare Rebecca Mafukeni, avakashaya muna 2013 vari muhusungwa kujeri reChikurubhi. Muzvare Mafukeni vakanga vari mumwe wevechidiki vebato reMDCT 20 nevapfumbamwe vakasungwa muna 2011 vachipomerwa mhosva yekuponda mumwe mupurisa mumusha weGlenview muHarare. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano reMDCT Veteran Activists Association vaColin Chavengwa, avanonyanyozivikanwa nezita rekuti Chanza, vanoti vatora danho iri senzira yekuyeuka nayo nhengo dzebato ravo dzakafira mumaoko ehurumende yeZANUPF. Ngatinzwei hurukuro yataita navaChanza pamusoro penyaya iyi.
Tine urongwa semaveterans eMDC, vanhu vakatanga musangano eMDC, kuti tinofanira kuti tiyeuke mavictims edu ese akatsakatiswa ene hurumende yeZANU-PF. Saka marangariro atiri kuvaita ndeekuti tirikufamba tichiita memorial service kurova kuvatira makuva, kubhadharira maschool fees nherera dzakasara. Saka naizvozvo Rebecca Mafokeng igamba mukadzi anga akasimba wechidiki akafira mutirongo rechikurudzi. Saka tiri kutarisirawo kuti tivakire guva rake tiise tombstone musemugove raiyoyi kumakuva eWarren Hills.
Zvamuri kuita izvi zviri pasi pebato reMDCT here kana kuti zvinhu zvamuri kungoitawo imi sesangano?
Hapana idzi, hapana mutimbira pakati peVeterans Activist Association neMDCT. Chinhu chimwe chete, asi chinongovapo ndechekuti mainstream MDCT kune kusvitawo maprograms emazuva ese. Then kuVeterans Activist Association, it's a welfare wing. Tiri kushanda neWelfare Department yemainstream MDCT tichibatsirana kuti zvinhu zvifambewo, especially munyaya dzemavictims zvisindo dzatakapatsirana nadzo, kudzora mweya yevanhu vakatanga musangano vanga vatisariri kumashure mumaruwa umu, even mumadhorobha munomu. Saka tiri chinhu chimwe chete.
Iwe urongwa hwemugovera hwamuri kutaura hwamangwana uhu hwakamira sei?
Iprogramu hombe zvikuru tichakoka vamiririri vekwapuresidendi Tsvangirai vanavapatirani vedu vachiwanawo vanhu vanenge vakavamirira kubva kuhofisi yavo. Tichakoka vanhu vakati wandei kuMDCT muHarare Province and even vanobva kunze kweHarare.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri wesangano reMDCT Veteran Activists Association mudunhu reHarare, vaColin Chawengwa kana kuti Chanza, vari parunare muHarare neStudio 7. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakutyidzana kwayo neRwanda.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSouth Sudan. Kubva nyika yeSouth Sudan yawana kuzvitonga kuzere kubva kuSudan, nyika iyi haina kubvira yawana runyararo nenyaya yehondo. Zvihuru nezvihuru zvevanhu zvafa mukurwisana uku, uye vanhu vanodarika mamiriyoni mana vaenda muhupoteri. Chibvumirano cherunyararo chakanyorerwana muna 2015 pakaumbwa hurumende yomubatanidzwa muna 2016 chatadza kupedza kurwisana uku. Muna Chivabvu, mutungamiri wenyika iyi vaSilva Kerr vakambokurudzira kukandwa kwezvombo pasi vakati vanhu vainge vasungwa vabudiswe mumajeri. Asi hapana ati asunungurwa uye hondo iri kuramba ichienderera mberi. Izvi zviri kunyanya kuonekwa kunzvimbo yePagak iri pedyo neUpper Nile inotsigira vakapandukira hurumende. Sangano reIntergovernmental Authority on Development kana kuti IGAD rine nyika sere dzenyika dzokumabvazuva kweAfrica dzinoti dzava kuita musangano wokuedza kupedza hondo iyi. Norway, Britain, America neveEuropean Union vari kushorawo zvikuru hondo iri kuramba ichienderera mberi muSouth Sudan iyi. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maarerengerwa neni Tanonoka Wande.
Zvino tochienda kuna Marvelous Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shona. Nasi tangatine hurukuro pamusoro penyaya iri kupomerwa amai Grace Mugabe yekurova mumwe musikana ane makore makumi maviri kuSouth Africa uyo ainge ari muhotera nevana vavo. Tangatiri kutarisa kuti musikana uyu anofanira here kutora mari yaari kunzi iye aikwanisa kupiwa nemagweta amai Mugabe kana kuti arambe akatsika madziro kuti nyaya iyi iendeswe kumatare.
Inini panyayo mwana uyu uri kuramba kupuwa mari uyu handioni chakashata pane zvaari kuita nekuti ari kuita kuti murawo chaiwo chaiwo utore nzvimbo yawo. Munhu wose anofanirwa kuva pasi pemurawo kunyange une chinzvimbo chakaita semurawo ndo uri pamusoro pomunhu wose. Ini ndinonzi liberty chakoromoka.
Inini ndaita prosa ndangotorawo mari asiyanewo nenyaya tinganyarire pai vakomana.
Inini ndinofunga kuti chaifanirwa kunge chakaitwa namai Mugabe sevakasvika kuSouth Africa vachisikuona zvisina kumira zvakanaka kuvana vavo. Chavaifanira kuita kutakura vana vavo dzoka navo kuno kuZimbabwe vopinda mumba votaura nevana vavo vonzwisisa matambudziko ari kusangana nevana kuti vazoita unhu hwakadaro. Padanho riri kutorwa nemusikana uyu kuti asatambire mari idanho rakanaka nekuti tinoda kuti vamiswewo pamatare edzimhosva kwete kuti zvingopera zvakadaro hatingatenge justice nemari izvozvo hazviite.
Mafungiro andinoita inini ndandichiona kuti kana uyu ari mumwe angogamuchira mari maziviro andinoita timhu redu riri pamberi mai venyika nevakomana vari kumashure vavo vemutemo ndikuona sekuti pakupedzisira pacho vanogona kungozowina kesi bcause hazvisi zvinyuwa plus hazvishamisi.
Inini ndinonzi Ashton ndiri kunotari amai ava zvinhu zvavada kuita zvokubhadhara musikana uyu ndo zvimwe chete zvatiri kuramba kuno kuzvecorruption izvozvo vakuda kunozviitira ikoko futi vasiyani necorruption ngavaende kudare vanoona kuti ana matema danda vavanoendeswa kumatare everyday vanonzwawo sei zvinorwadza ngavamboendawo vanomira pamberi pedare vatongwe.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makundano eCastle Lager Premier Soccer League adzoka zvine mutsindo mushure mesvondo rimwe chete rezororo. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Mike Okariati anotitaurira kuti svondo rino kwakamira sei.
Mangwana masikati nhandare yeRufaro Stadium itange isingadaidzwe anonzwa pachitambwa mitambo miviri apo yadha neBlack Rhinos dziri kushandisa nhandare imwe chete zuva rimwe chete mumitambo yavo yeCastle Lager Premier Soccer League yevhiki remakumi maviri nemaviri. Yadha iyo iri kuti nhasi yabaka moto mangwana yodzima ndiyo iri kutanga kupinda munhandare yeRufaro Stadium iyi kusangana nechapungu iyo iri kukwira zvishoma nezvishoma muurongwa hwemakundano aya. Yadha iyo yaimbotungamira makundano aya yave pazvikwata zvina zvatarisana nekubuda mumakwikwi aya zvekuti inofarira kukunda kuitira kuti isaverengwe pazvikwata zvaingopinda muPremier Soccer League nekubuda gore rimwe chetero. Mutambo uyu ukapera uri kuteverwa nemutambo mukuru pakati peBlack Rhinos neChicken Inn iyo iri pachinhano chechipiri mumakundano ezvikwata gumi nezvisere aya. Chipembere chadonha zvinotyisa mumakundano aya zvekuti chikwata cheZimbabwe National Army ichi chave pachinhano chechisere mushure mekumbotungamira makundano aya kwemasvondo akati wandei. Kunyange hazvo varohwa mitambo mina yakateverana, murayiridzi wechipembere Stanford Sticks Mutizwa anoti iyi yave nhoroondo achiti iye vari kuda mapoints ese matatu vakatarisana nechinangwa chavo chekuramba vari muPremier Soccer League mwaka unotevera.
Tirikutiza kuti tisabude zvaigara zvakangoitika makore ese, asi tinoda kuti tikakwanisa kuti takolekta mapoints anopfuura anovayo 43 saka tiri tikapfuura ipapo toziva kuti taita kutarisira zvimwe zvepamberi.
Asi machikichori muRufaro Stadium haasi kutanga nekugumira pamitambo miviri iyi sezvo nesvondo maGreen Machine eCapes United achange achiedza kupunzira pasi ngezi Platinum Stars iyo iri pamusoro petafura yeleague. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Blawe City vs Harare City, Wange vs Bantu Rovers, Shabani Mine vs ZPC Kariba, Triangle vs FC Platinum. Dynamos neHighlanders hadzina mitambo svondo rino sezvo zvikwata zviri izvi zvaifanira kuve zviri kuBotswana kumakundano ezvikwata zvina aifanira kusanganisirawo Tafic Stars neMotudi Center Chiefs.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati, vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa nyaya yamai Grace Mugabe yekurova mumwe musikana muSouth Africa. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Gweta riri kumirira musikana akarohwa namai Mugabe kuSouth Africa rinoti vakabvumidzwa kubuda munyika iyi zvichanetsa kuti nyaya iyi itongwe zvakanaka. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soko isika